isu position yedu inongoramba iri imwe chete yekuti isu chiri chikumbiro chedu tatichiti employer wedu ave anokwanisa kugadzirisa kusawirirana uku nenguva ishoma kuti kwanise kuenda kubasa tichiti awane kuridzira mari dzedu dzekuendesa kubasa. Pari naizvozvo sezvo vanenge afunga kutiendesa kumatare vanoitawo zvavanenge vakwanisa kuita but kungovazivisa kuti izvozvo hazii tidzosere kumabasa kana tichiringori incapacitated kana tichii tichiri incapacitated kuti mari yekuendesa kubasa kwacho inenge dzisina saka nyange kuziendesawo makozi kana kusatiendesa ivovadzozitipe mari yekuita se yekuendesa kubasa. Saka naizvozvo tine chikokurudzira employer yedu kuti arivhaize nzira yekuona kuti kutaurirana kwagadziriswa sei kudzokera kubasa mune zvakanaka.
Tiri kunzwawo kuti ivo vashandirwi vano vehurumende vari kuti vana chiremba havasiriwo vangatara mari dzavanofanira kutambiriswa nekuti vashandi uye vamwe vacho vachitori vana vechikoro zvekuti vanofanira kunge vachiteerera zvinotaurwa nehurumende. Munoti?
Isu tinoti hurumende inofanira kuona kuti mushandi wega wega anoenda kubasa achishandira hurumende ari ine rightful state of mind yekuripota kubasa mune zvakakwana, which means financial status yake inenge iri well catered for nehurumende. Saka naizvozvo kana yakuisa mitemo yekuti hatifanira kunge tichistata mari dzatinofanira kukwanisa tichiwana izono kuti inenge ichiri kumiririra vanhu here, ichiri kumirira vashandirwo hayo, kana kuti haisi kuda kuti vashandi vauye bhavhozi panapa. Chatinongokumbira kuti tiwane rukwanisho rwekuenda kubasa. Tinoda kutiwo mari dzedu dziite se dzirivhiyo dzee dzinoendera dzee dzine simba rekutenga nekuti pari zvino dzairodwa neinflation.
Saka mune tarisiro here yekuti muchagara zvakare pasi nekukasika nemushandirwe?
Chinovimba kuti employer akauya akatipowo zviri nani zvinokwanisa kuti tiendewo kubasa, tinoenda kubasa nezvakanaka.
Zvii zvamuri kuda imi zvamakasvitsa kune hurumende zvairi kutadzawo kupai?
Isu takaita request yekuti tinoda kutiwo maallowance edu areview achienderawo necurrent interbank exchange nekuti kubva paita musiyano wa TGS yaranga tichiluza value nekuda kweinflation, naizvozvo mari yange yakuluza value pakutenga. Saka tatichitocomplain iso magrievance tichiti zvonedai hurumende yaonewo nzira dzechichirevisiwa masalaries edu kuti aone kuwa nesimba rekutatu.